idzo ingano idzo Evans nokuti tinogara tichitaura isu kuti hurumende iriko iyi yava Emmerson Mnangagwa mukutaura cheteka ishasha varume vava nemadzimai vavava vanohwereketa vanotaura zvinotapira nhapi tapi chaidzo ukanzwa vachitaura kana izvozvo zvokuti toda kufaita corruption toda kuva nemaelections ari free and fair toda kuti vanhu vagare zvakanaka vane upenyu hwakanaka vasingatamburi unomwira mvura kuti ikaniwaro saka izvi zvataurwa naDr. Nisekisivanda zvingangova on paper zvakanaka it's a good policy asi toziva zvedu kuti pakuzoita muaction chaiyo chaiyo hapana zvinoitwa nokuti vakada kudaro kuti tinatsokuita action namazvo totodzipura zvehurumende yose kubva kumusorosoro kusvika pasi panosara pasina vanhu vose vabatwa vaenda kumajeri tingatovaka mamajeri nokuti hatinawo iwavo 46 majeri angaita mashoma
saka vagutu tingati here muri kuona sokuti izvi zvine vazvakanangana navo vachambunyikidzwa nazvo here
zvine vazvakanangana navo Evans ndezvefaction nokuti muzano pari zvino zano yanga ine mafaction maviri kana nhasi achiko mafaction maviri iwavo zvinoitika ndezvekuti faction iri kutonga iya inonzi Tila Coast ndo yaakushandisawo power yavo nokuti ukaona vose vaya vakasungwa vakapomerwa mhosva vakaenda kumatare ndevefaction yainzi G40 yaGrace Mugabe naRobert Mugabe ndo chete vari kusungwa ivavo wakamboona kana wani munhu welacoste atasungwa achinzi anotarisana nemhosva yakanangana nehori hapana kana wani saka kungobatana kumeso kubatwa kumeso hapana chinobudaka
imiwo sebato rinopikisa imiwo mubato renyu munozviitawo here izvi
haisagara tine yatinoti iyo muchirungu zero tolerance policy towards corruption tinoti isu uori kana uchiita zvouori uri muMDC hausiri wedu takatogara isu tichitova nemapepa edu atinawo mainternal processes atinototi vatungamiriri kunyanyanyanya vatungamiriri vari pamalevhe epamusoro national neprovincial vanotosungirwa ivo kudeclare maassets avo kutaridza kuti tizikane kuti zvatiinazvo kana une maassets une mapropati ako mapropati akawanikwa muzvokwadi here asiri echiri kiribidi asiri ecorruption nokuti isu ndisu toda kutoti titaridze nyika yose kuti kana munhu achitaura zvaanotaura ngazviitwe mechide nezviito zvake hatitolareti zvecorruption.